manera kana kamuri yeZimbabwe ino studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemuvhuro nyamavhuvhu 21/2023 makaterera ku studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne studio 7 iri muWashington DC tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC nchiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutungamiri webato rinopikisa Residents Coalition for Change vaNelson Chamisa nhasi vaita musangano wavo wekupedzisira muHarare. Asi vebato reZANU PF vanoti vaChamisa havafaniri kuramba kutambira zvinenge zvabuda musarudzo. Vamwe vatsigiri vebato rinopikisa Residents Coalition for Change vanoti kumasvingo kwaberekera ingwe pamberi pesarudzo dziri kuitwa nemusi wechitatu. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri webato rinopikisa Residents Coalition for Change kana kuti Triple C vaNelson Chamisa nasi vaita musangano wavo wekupedzisira pamberi pesarudzo dziri kuitwa nemusi wechitatu paFreedom Square muHarare. Musangano uyu vapindwa nevaive mutungamiri wenyika yeMozambique vaJoaquim Chissano uye vamwe vaongorori vesarudzo kubva kunyika dzakasiyana-siyana nemusadag. Mutori wedu wenhau Jeffrey Moyo anotipa nyaya inotevera.
VaChamisa vaudza zviuru nezviuru zvevanhu zvaungana pamusangano uyu kuti ZANU PF yapindwa nekutya kukuru pamberi pesarudzo idzi.
Zvino ndanchiseka vanhu vari kuchema nokuridza mhere. Ndikati ko munochema iko veZANU PF. Inga makambota hatina mastructure. Inga makambota hatina party. Inga makambota hatina constitution. Macheme zvane munhu asina budget. Imi mune mazupuko.
VaChamisa vatenda vachisano vange vari pamusangano uyu.
You have seen President Chissano here. The first thing we have to do is to restore Zimbabwe to the family of nations. We have to go back to the Commonwealth. We have to go back to the family of the nations. We have to make sure that it's not dealer. Masanchez anobva mangwana ngozi mukomana apinda ndosumudza zvirumbi kuti tiare nevanhu masanchez anobva togadzira government nyika yobamba kugare gwauya kupindare komana the deficit yatina is a deficit of good governance choda kugadzira nyaya good governance kuti zviende mberi nyika yedu ifambe zvakanaka
VaChamisa vatiwo vakasarudzwa havasi kuzosunga vanopikisa.
Hurumende medu hatizoita sikala anosungwa mujere nenyaya yekuti amirira munhu hapfemu. Hurumende medu ngarufume kana MRP are not going to be in prison. Nobody is going to be arrested for politics, including ZANU PF. In fact, if ZANU PF people want to demonstrate, we'll give them the police, we'll give them drum majorities, we'll give them trumpets to accompany them to see the president. And I will respond to them. No tear gas, no guns, no shooting of citizens. We want the dignity of the citizens to be restored.
Mumwe ataura pamusangano uyu akafadza vanhu, mudzimai wavaChamisa, amai Tokozile Chamisa. Mumwe wavatsigiri veTriple C ati anoda kunzi amai wenzira vemuHarare vati chavari kuda chete kuvhotera vaChamisa vachiti kuZANU PF hakuna chakanaka chingabudako.
Ndikukurudzira kuti vanhu vavhotere vaNelson Chamisa CC Tinoda kuti vanhu vambotere nekuti muka muZimbabwe tatambura. Vana vechikoro kudya chaiko. Hapana chisvini chiri kuitwa nemunangagwa. Zvavari kungogona kubora mari vachidya goridhe vachiita zvavo vega.
Mumwe womutsigiri weTriple C asina kuda kudomwa nezita ati iye haasi kutarisira chimwe chinhu kunze kwekukunda kwebato rake reTriple C musarudzo idzi.
Ino takambozivisa kuna Mwari handizika. Asi tikaona vakadaita chitsotsi chavo. Aiwa, kana kuri kufa ndopa chichafira.
Asi vaGibson nyika dzino vanoongorora nezvematongerwo enyika vati vachamisa vafanire kuramba zvinenge zvabuda musarudzo.
Zvine zvazvindotaridza zvingadaro kuita zviviri kana zvitatu. Chekutanga ndechekuti vachamisa vari kuzvidza hatingati maInstitutions edu emuno muZimbabwe anoongorora nyaya dzejekerere resarudzo.
Ikuwo vari kukwikwidza musarudzo dzekutsvaka mumiriri weparamende kuEpworth North vakamirira bato reZANU-PF vataura ikandishaya vatsinirawo mashoko avanyika dzino.
Maelection results haarambwe nemuromo. Kana ucharamba unofanira kunge wakamira pagwaro remutemo zvinotemwa nezvakarayirwa nemutemo wenyika ino. Kuti chinyunyuto chako chiri kukupa kuramba zvabuda musarudzo chakamira papi, woenda kumatare edzimhosva kana une chinyuto.
Pamusangano wanhasi pane mwanasikana wechidiki aita detembo rake achikurudzira ruzhinji kuti ruvhotere vachamisa musarudzo dzemusi wechitatu.
Let's vote against plundering and looting of our national resources, our gold, our diamonds, our platinum, are just benefiting the few in their wallets of power. Let's vote against their cruel, clueless leadership.
Vanhu mamirioni matanhatu nezviuru mazana matanhatu vakanyoresa kuvhota musarudzo dziri kuitwa musi wechitatu. Ndakamira Studio 7 muHarare, ndini Jeffrey Moyo.
Apo nyika yatarisana nesarudzo musi wa23 Nyamavhuvhu, Studio 7 ichange ichitaura nevari kukwikwidza musarudzo yemutungamiri wenyika dzedare reparamende uye dzemakanzuru.
Kana muchida kunzwa nhau dzechokwadi, teererai Studio 7 nguva dza7 manheru uye 6 mangwanani. Endai paFacebook page yeVOA Shona kana muchida kunzwa nhau dzinenge dzichangoburwa uye kana muchidawo kupa pfungwa dzenyu panhau dzedu.
Zvichakadaro, gurukota rinoona nezvemitemo vaKazembe vaburitsa mashoko mugwaro rehurumende kana kuti Government Gazette kuti nemusi wechitatu pachaitwa sarudzo rinenge riri zuva rezororo, nekudaro vanhu avaende kumabasa. Tichiri panyaya yesarudzo, vatsigiri vebato rinopikisa Citizens Coalition for Change vanoti kumasvingo kunzvimbo dzakaita seBikita, Gutu nekwaChivi kwaberekera ingwe, sezvo vari kurohwa nevanofungidzirwa kuti vatsigiri veZANU-PF vachinzi vazive pekuvhotera nemusi wechitatu. Asi veZANU-PF vari kuti vari kuzorwa mafuta enguruve yavasina kudya. Godfrey Mtimba anoti panyaya inotevera.
Bato reTriple C rinoti nhengo dzarosere dzakarohwa nezuro manheru kuBikita, mumwe chete kwaChivi uye vatanhatu kwaGutu munyaya dzarinoti dzine chekuita nezvematongerwo enyika. KuBikita, vaRobert Mkuwe navatasarira masadza vakasvikirwa pazvitoro zvavo panyika vakarohwa zvakaibisisa nevanonzi vatsigiri veZANU-PF vaiva nemotokari dzebato ravo. Vamasadza ava vakabva mazino vati vamwe vatsigiri vanomwe vakarohwawo uye vakamhangara nyaya iyi kumapurisa epaBikita.
Ainda kangana akatogara pabhawa nemafesa mubhawa pangwini, ndakatobva ndangosvikirwa zvikanzi toda kutenga, ndikatoti otherwise macustomers. Handiti after that pana vakatobva ndatonzi uya kunotitaurira, pana vakatoita towards mota yangu akapaka kundo pana ngaudorohwa ipapo wazvakaipisisa nembhoma nemaoko chaiwo zveya ndakarohwa sikere.
KuGutu South, kanzura weTriple C weward 37 vaJeffrey Tagemari vanoti ivo nevamwe vavo vashanu vari kugara makomo mushure mekurohwa nekudzingirirwa nevatsigiri venhengo iri kumirira ZANU-PF musarudzo dzedare reparamende vapupurai togarepi.
hatingati huri sevye sasha asikana munhu huri upenyu vekekuti ndiripiwa sevye kuti anochengeta ndimwari irimo makomoto akarwadziwa bhozi takabvaiobvana sevye
vari kumirira TCCC kuchiisendera musarudzo dzedare reparamende vapita makotosi vanoti imwe nhengo yavo vaedmo mapamura vakamanikidza kuenda muupoteri mushure mekurohwa zvakaipisisa nevanofungidzirwa kuti vatsigiri vezanup f avo vakange vakavanongedzera pfuti mumusoro nezuro
saka kwakauya mota yakaburuka munhu anga akabata pfuti akavatendekera pfuti achivavhundudzira kuti vapinde mumotikari mavo sivo vakangotivo hai kusi kufande kupi vachibva vatiregai nditisi haiko zvino vakavanda chero ndingaziva kwavari handigona kuti ndikutaurirei
asi vatogarepi varamba mhosva yavari kupomerwa
so nyaya yekuti maagenti akanga abva akazorohwa muroti ngoona kuti masitori kungonyepawo zvaona munhu achienda kuelection achifira kuti ndinonodziwa kana kuti achitya anofanira kuzvipripeya kuti agozovapa vatsigiri vake tsananguro yokuti sei takadyiwa
mutauriri wezanup f masvingo vapepukai chiwewe vatiwo bato ravo hariiti zvemhirizhonga
zvino zviri pachena kuti avo vari kuita mhirizhonga vanhu vanoziva kuti hapachisina chembwa ivo vatenzi vararira mangai bato rezanup f richakunda zvine mutsindo nomusi wechitatu nokuti ibato revanhu
asi munyori mubazi rezvesarudzo kuTCCC mumasvingo vagodfrey madzikanda vanoti mhirizhonga haisi kuzotadzisa vatsigiri vavo kuvhotera shanduko musi wechitatu mutauriri wemapurisa mumasvingo inspekta kuda kwashe dehwa vata vasati vanzwa nezvenyaya idzi
ina handisati ndamaripoti acho handisati ndamaona hangu but aencourage kuti kana pane anenge achiti ndarohwara pane ripoti ngaingoisa ripoti kumapurisa so that tobva taona kuferefeta ripoti yacho
vesangano rinorwira kodzero dzevanhu recommunity tolerance and reconciliation development kana kuti cotrad vanoti dunhu remasvingo ndiro rine nyaya dzemhirizhonga dzakawandisa kudarika mamwe matunhu musarudzo gore rino ndakamirira studio 7 mumasvingo ndini godfrey mutimba
zvichakadaro bepanhau reherald rinoti muzvinafundo stephen chan avo vane mukurumbira zvikuru pasi rose vachidzidzisa pauniversity of london vakasungwa nezuro uye vave kupomerwa mhosva nehurumende yekuti vaida kudzidzisa vanopikisa zvechiuto kuti varwise hurumende kana vanopikisa vakakundwa musarudzo dziri kuitwa musi wechitatu kunyange vachani vachizivikanwa nekushorawo vachamisa zvakanyanya bepanhau reherald rave kuti chipangamazano chavo vachan vanonzi vakauya munyika vachida kudzidzisa havo vanhu nezvemutambo wekarati uye vainge vakokwa navapaul danisa vejindokai old hararians bato retriplec riri kuti mashoko ari kutaurwa neherald ndeenhema mapurisa achiri kudzidzira basa gumi nemapfumbamwe pamukushi training camp iyo yaimbozikanwa nekuti Morris Depot akarova vanhu zvakaipisisa muHarare nemusi wechishanu pakopa Cabana akandwa muchirongo zvakare nhasi achimirira kunzwa mutongo wedare raMajor Street pachikumbiro chavo chekuti vapihwe mukana wekubhadhara mari yechibatiso kuti vatongwe vachibva kumba Godwin Mangujga anoti panyaya inotevera.
Gweta remapurisa aya vanomen mugiya vaudza Studio 7 kuti vari kuramba mhosva yavari kupomerwa iyi.
Ndiye mhirizhonga public violence kunzi vakarova vanhu mutown. Ndiyo mhosva yavaitogwa nezvayo but ndiyo mhosva yatiri kuramba. Because isu vatoizivo kuti mhosva yacho ndiyeyai. For all we know my clients vari innocent.
Vamugiya varambawo kuti mapurisa aya akasungirwa mukati meguta vachiti vazhinji vavo vakasungirwa kumukushi training camp
vakasungirwa mudepo vamwe vari kunzi vakasungirwa mutaoni vamwe vakasungirwa mudepo but the correct position is maclients angu vakasungirwa pamudepo Morris Depo
mutikiti vari kuferefeta nyaya iyi vadefson ngesi vari kuramba kuti mapurisa aya apiwe mukana wekubvisa mari yechibatiso vachiti mhosva yavakapara ihombe uye vanogona kutiza nyaya isati yatongwa Mumbo wavo kudare vangesi vati mapurisa aya akaenda mudhorobha kunorova vanhu paCopacabana achitsiva kurohwa kwainge kwaitwa vamwe vavo vaviri vanoti Tanaka Keith Kaseke naEdmond Dlovu nevanhu vavainge vadenhana navo. Zvinonzi pavakadzoka vakawanda vakashandisa zvamboko nemboma vakakuvadza vamwe vanhu nekuputsa midziyo. Mukuru anoona nezvekufambiswa kwezvirongwa musangano revagari recombined Harare Residents Association vaRuben Akili vati vanotambira kusungwa kwemapurisa aya. Vati vanotambira kusungwa kwemapurisa akatyorwa mutemo aya vachiti ndo zvinofanira kuitika nguva dzese.
Atiitingati zvaitwa nevakuru vemapurisa uyezve tikati nehurumende zvokuona kuti vanhu ivava vabatwa vachive vanoendeswa pamberi pematare. Zvinove tingati danho rinotaridza kuti tinge tine muono kuedza kuti munyika muve nerunyararo uyezve zvakare kuti vanhu vasangoisa tingati mutemo mumaoko avo. Uyezve izvozvo pachirungu zvino zvinodzokera pachirungu rinoti constitutionalism, kuteerwa kwebumbiro remutemo chinove chinhu chakakosha pane ino nguva.
Mune imwewo nyaya Darira Magistrate raenderera mberi richinzwa chikumbiro chenhengo makumi mana dzeCitizens Coalition for Change CCC idzo dziri kuda kutongwa dzichibva kumba panyaya yadziri kupomerwa. Nhengo idzi kusanganisira vaGrant Mohakata vari kukwikwidza musarudzo dzeparamende vakamirira bato iri kuGlenview South dzakasungwa nemusi wechipiri chapfuura dzichipomerwa mhosva yekukanganisa mamiriro ezvinhu kana kuti disorderly conduct apo dzaitsvaga rutsigiro rwebato ravo dzichitenderera mumigwagwa nemotokari. Nhasi dare ranzwa kubva kuvakuru vemapurisa pamakamba eHighfields neGlenview uye vachuchusi vari kupikisa chikumbiro chekuti vanhu ava vatongwe vachibva kumba kwavo. Zvichakadaro dare reHigh Court richanzwa mangwana nyaya yakakwidzwa kumatare nemagweta anorwira kodzero dzevanhu anoti vaArnold Tsunga, vaMusa Kika naBishop Anselmo Magaya uye vaDelphin Magaya yekurambidzwa kuongorora sarudzo. Zimbabwe Lawyers for Human Rights ndiyo iri kumirira vana ava. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.
Munguva yekushanduka kwezvinhu apo nyika inenge isingaratidze chiedza zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona, tinotsvaga chokwadi. Patinoudzwa chidimbu chete chenyaya, tinoshaya chivimbo. Munguva dzekuoma kwezvinhu, muzviroto zvedu remangwana ratinoshuwira, zvose zvinoda nepfenyuro yakasununguka. Pano paVoice of America tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi. Tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi. PaVoice of America tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika.
Iko zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Nyanzvi munyaya dzezveutano nemasangano anopa rubatsiro akazvimiririra ari kukurudzira hurumende yeSudan kuti ibvise zvimhingampinyi panyaya yekuti mishonga ikwanise kupinda munyika iyi kuti vakwanisewo kurapa vana. Zvinonzi munyika iyi matanga kupararira zvinotyisa chirwere chegwirikwiti zvikuru kuvana. Chirwere ichi chinonzi chiri kuwanikwa zvakanyanya muvana vari kutiza munyika iyi vachinopotera kunyika dzakaita seSouth Sudan. Nyanzvi munyaya dzezveutano dzinoti nekuda kwehondo iri muSudan hadzifunge kuti nyika iyi inokwanisa kuona kuti chirwere ichi chapararira zvakadii. Asi vanopa rubatsiro vanoti zvinonetsa kuda kupinza mushonga munyika iyi, nekudaro hurumende yeSudan inofanira kurerutsa mimwe mitemo. Mukupeta zvaitika kune dzimwe nyika, mutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden nemudzimai wavo amai Jill Biden vari kutarisirwa nhasi kushanyira Maui mudunhu reHawaii kunosangana nemhuri dzevanhu vakafa nekuda kwemoto wakauraya vanhu vanodarika zana negumi. Uwandu hwevanhu vakafa hunonzi hunogona kukwira zvakanyanya sezvo vamwe vanhu vasiri kuzivikanwa kuti vari kupi. Mukuru wesangano reZimbabwe National Traditional Healers Association kana kuti Zinata vaGeorge Kandiero vanoti varapwi ngavasungunuke havo kunowana rubatsiro kusangano ravo ari masikati machena nokuti hapana chinonyadzisa kurapwa nen'anga sezvo ariwo magariro evatema kubva pasi chigare. Vakandiero vaenderera mberi vachiti bazi rezveutano riri kushanda nevarapi vechivanhu uye vanotiwo kune dzidzo yavanovana kubva kuna ana muzvinafundo vezveutano avo vanoshanda nemayunivhesiti izvo zviri kuvandudza marapiro avanoita. Mutori wedu wenhau Ropafadzo Mapimidze anoti panyaya inotevera.
Mutungamiri weZinata vaGeorge Kandiero vanoti vanombopangana mazano navana chiremba vari mubazi rezveutano mukuedza kwavo kubatsira varwere.
85% yevanhu vedu vanoenda kuchiwanhu for one reason or another during their lifetime. Iongororo yakaitwa neWHO zvinoratidza kuti isusu sevarapi vechivanhu tine chikamu chihombe chatiri kubatsira muraramo yeutano wevanhu vedu. Zvinoda kuti zvikosheswe uye zvitsigirwe zvienderere mberi chiramba zvichibatsira vanhu vedu. Zvisaitwe muchiwanzi asi kuti tirambe tichiita kuti tsangane newe wacho vanozviti vari Western Trade.
Vakandiero vanoti ongororo yakaitwa iyi ndiyo yakazopa simba hurumende kuti kuumbwe sangano reZinata sezvo n'anga dzaibatsirika zvakanyanya nemishonga yechivanhu. Vaendera mberi vachiti kwave nechikoro chinodzidzisa kurapa nemishonga yechivanhu zvinochengete zanaka yevatema.
Tane mishonga yedu yakuya matablets nemacapsule. Tine chikoro chiripo chetraditional medicine chekuti munhu anogona kutowana sketch. Chikoro ichi chinobatanidzira even vari kunze vanodawo zvekurapa, vanoda kudzidzira kurapa. Tine maprofesa vari kuuniversity vanouya kutibatsirawo pazvidzidzo.
Mukuru weZimbabwe National Practitioners Association Bishop Cuthbert Nyaruvende vatsinirawo uye vakakurudzira hurumende kuti ichengetedze mishonga yechivanhu yavati inhaka yevatema kuti isapambwe nevabva kure avo vanoishandisa kugadzira mapiritsi asi vana vevho vasina chavanowana kubva mazviri.
Dambudziko ratiri kuita nderekuti mishonga yedu mizhinji iri kubiwa yakaita sana zumbani, miringa iyoyo, imbaiba tree inobiwa ichiendwa nayo kunana Saudi Arabia, ichiendwa nayo kana vachinoishandisa nokuti inorapa ende tinoziva kuti mishonga iyoyo ndiyo inogadziriswa mapiritsi zvakare. Saka hapana chekutya. Kune vamwe vane sisimu yekutaura kuti hatishandise mishonga asi mapiritsi vachinwa anobva pamiti yedu iyoyo.
Muna kukadzi gore rino mutevedzeri wegurukota rezveutano Dr. John Mangwiro akaita musangano nemasangano anomirira maprofita n'anga nevarapi vechivanhu vakavakurudzira kuti vakurumidze kuendesa vamwe varwere kuzvipatara zvikuru vaye vane shuga nemamwe matenda anoda majekiseni nehunyanzvi hwepamusoro. Dr. Mangwiro vakaendera mberi vachiti donzo rekurapa nderekuraramisa munhu nokudaro zvakakosha kutsvaga nzira dzoku kudzivirira njodzi yekurasikirwa neupenyu hwemurwere.
Kune mutemo chapter 2714 yakabva kudare reparamende huru renyika kuti zvinokodzera kuti vari kutrapa ava pange paine boka rinezenge richitarira kuti vanhu ava vari kuteedzera mutemo here wakatarwa kuitira kuti varwere nevanhu vemuZimbabwe vasaiswe mutsaona nenhubu dzimwe dzinogona kunge dziri mumapako imumapapto imomo. Chiripo ndechekuti tinoda kuti tiyeuchidzane, ndo zvatanya kuti upenyu hwevanhu hunokosha. Takumbirisa zvekuti vanenge vada kuti vari kuita izvi vanofanira kunge vaine zvinhu zvekutarira kucheka munhu kuti haana BP yakakwira here, haana shuga yakakwira here, haasi kupisa miri here uye zvari kufema zvakanaka here.
Muna 2020 hurumende yakadzika mutemo wetraditional medical practitioners act uyo unoomba kanzuru inoongorora mashandisirwo emishonga yechinyakare kana kuti traditional medical practitioners council. Mutemo uyu unosungira vanoita mabasa aya kuti vanyore sezviri pamutemo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Ropafadzo Mapimitsi.
Munau dzemitambo, nabvu yevakaremara yeAmputee Football muZimbabwe iri kusimukira zvakanyanya mune avo vakashaiswa mukana wekutamba nabvu pasi peZifa, CAF neFIFA nenyaya yemamiriro akaita miviri yavo. Michael Kariati anoti panyaya inotevera.
Mukuru weZimbabwe Amputee Football Federation Robert League Msarafu vanoti mutambo uyu uri kugamuchirwa zvakasimba uye zvine mufaro mune avo vakashaiswa mukana wekutamba nhabvu pasi peZifa nemhaka yemamiriro emiviri yavo.
Mutambo uyu uri kugamuchirwa zvakanyanya munyika yose, asi uri kunyanya kugamuchirwa neavo vane madisabilities vaitadza kutamba bhora pasi pemitambo yeFIFA rules of the game. Amputee Football ine ma rules of the game akasiyana ne manormal rules atinoziva the FIFA rules of game, zvokuti vakaremara vanokwanisa kutamba mutambo uyu zvisina dambudziko. Vatambi vari kufara chose,
vanoti vari kutarisira kuti panosvika makundano A2026 World Cup Amputee Football inenge yave kutambwa nyika yese sezviri kungoitwa nhabvu pasi peZifa.
Tichaenda kuEgypt muna April 2024 kuma World Cup qualifiers kumutambo uchatambwa ikoko, uye tinotarisira kuti kana takunda tichanotamba ku World Cup muna 2026. Asi tisatasvika kwese ikoko, tinoda kuviva nechishokwadi chokuti munhu wese ari maprovinces nemadistricts eZimbabwe mutambo uyu uchange wasvika kwavari.
Mutsigiri wemutambo uyu vakuda mapira, vanoti budiriro yaitika mumutambo uyu inofadza zvikuru, asi wave kuda kuramba uchitsigirwa kusvika Zimbabwe yasvika kana kuWorld Cup.
Budiriro yaita mutambo weAmputee Football ibudiriro yakanaka zvekuti, ende tikufanira kuramba tichikurudzira nda support yedu zvikuru, tirambe tichisimudzirana zviende kumberi tigumisirewo tiriko kuma World Cup tichitambawo.
Amputee Football inotambwa nechikwata chevatambi vanomwe vakadimbuka makumbo kana ruoko, asi vachikwanisa kushandisa zvibatiso kana kuti macrutches. Nhabvu iyi haisi pasi pesangano renhabvu reZifa, asi pasi peZimbabwe Paralympic Association, iyo inotungamira masangano emitambo evakaremara munyika.
Takatonyoresa neZimbabwe National Paralympic Committee inoshanda iri pasi peSRC, tikanyoresawo zvakare neConfederation of African Amputee Football CAF, uye neWorld Amputee Football Federation. ZIFA igaveni zvayo Amputee Football ende haisitombori member yeWorld Amputee Football Federation, inova international governing body yechi yeAmputee Football.
Chikwata cheZimbabwe mwedzi unouya chiri kutamba makundano eAfrica Paralympic Games umo chiri mugungano regroup A neCameroon, Ghana pamwe neTanzania. Murairidzi wechikwata cheZimbabwe ichi Paul Madziva anoti nhasi chaiye vanga vari mugadziriro uyezve vachiona zvivhitikiti zvezvikwata zvavari kuzosangana nazvo.
Tenge tichitamba tichigadzirira mutambo iyi kwenguva yakareba, apo takamboona vakomana tichasangana navo vekuTanzania. Takaongororawo mavhidhiyo avo, matambiro avanoita, nekuti vetiri kutamba navo vekuTanzania vanga vari mutambo iyi kwenguva yakareba.
Makundano aya ane zvikwata gumi nezviviri. Semasangano ese emitambo munyika, vamusarafu vanoti vari kusangana nematambudziko akati wandei anoda kugadziriswa, kusanganisira kushayikwa kwemari yakakwana yekushandisa muzvirongwa zvavo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Muchirongwa chedu cheLife Talk na 8 PM nasi tiri kutarisa mamiriro akaita zvinhu munyika. Kwasara mazuva maviri chete kuti vanhu vasarudze mutungamiri wenyika, nhengo dzedare reparamende pamwe nemakanzura matsva. Kana mchida kupinda mchirongwa ichi, kana wo kutumira mashoko kustudio 7, shansai WhatsApp number zedu zinoti 001-202-465-0318. Sezo nguwaidi apera, regaiti mbotari sa msure na uja kare. Mutungamiri webato rinopikisa RCCC Vanelson Chamisa vaita musangano wavo wekugumisira muHarare vachiti vachakunda musarudzo. Asi veZANU PF vanotiwo vachamisa vanofanirawo kutambira sarudzo vakakundwa. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokuonekai nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu, ndokusiyai mina Kids Dube munhau dzeIsindebele.
So kuyisika tisendaba ku VOA Ndebele. Amachono zisobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngomvulo mhla ka 21 kuNcwabakazi 2023 ngokepstube. Endabeni zethu namhlanje.
I can tell you from what I've seen across the country, we have won this election and we are going to win with a big and a wide margin.
Umnumzana Nelson Chamisa ucela abantu ukuba bevotele ibandla lakhe kukhetho oluzaqhutshwa ngolwesithathu. Asekuzinga eliphezulu amalungiselelo okhetho olukhulu. Kuvinjwa isikhamfundo sakwelebhilitane ukuba singene kwele Zimbabwe. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Umkhokheli webandla le-Citizens Coalition for Change umnumzana Nelson Chamisa uthi ulethemba lokuthi ibandla lakhe lizanqoba kukhetho oluzaqhutshwa ngolwesithathu. Kubika umlondolozi Ndlovu.
UChamisa wethule amazila namuhla emhlanganweni wakhe omkhulu ugqiba umkhankaso wokhetho oluzaqhutshwa ngolwesithathu.
I can tell you from what I've seen across the country, we have won this election and we are going to win with a big and a wide margin.
UChamisa uthe kumele abantu bevote ngobuningi njalo bevikele ivote yabo.
We are there in the village, we are there on the street, we are there in the farms, we are everywhere. We are a party for everyone. We are going to unite Zimbabwe for everyone. We have a new leader for everyone.
Uphinde wathi iZANU PF isebenzisa izinduna ekuzameni ukuthusela abantu emaphandleni.
The ballot paper, he has even rigged the alphabet. He is M and C. I must be number two. He has put himself at the top on the other side. Why? Because he knows that the writing is on the wall. Mene, mene, teke, mfasi.
Kodwa okubandla leZANU PF umnumzana Mabutho Moyo uthi ngasoze anqobe uChamisa ngoba belengqwele yezombusazwe uMongameli Emmerson Mnangagwa.
Ibandla leZANU PF likhangele liza nqoba kukhetho lololuzayo. Siyakwazi ukuthi abantu beZimbabwe balethemba ngokukhokhela okukhona khathesi, balethemba ngemisebenzi uhulumende aphezukwayo. Sibe lezulu elihle kakhulu lonyaka. Uhulumende ukhiphile ama-inputs wanika bonke abalimi. Asisobandla eliphombukulenga emoyeni. Asisobandla elikhokhelwa ngumuntu ongelabalandeli. Silibandla elikhokhelwa ngumongameli olabasekeli.
Omunye osekela i-CCC umnumzana Nkosana Mpofu uthi ulethemba lokuthi uChamisa uzanqoba.
Hawu kanti sinqoba la isilaye thina. Njengoba ubona simile lapha sizimisele kakhulu ukuthi kanqobe. Ngoba sesidiniwe ngaleli qembu elisibusayo.
Lokhu kusekelwe ngumnumzana Talenti Ngwenya, yena othi uChamisa enganqoba kumele ase amandla ombuso ezabelweni.
Understand ukuthi if ma ufuna ukuyenza amaphepha akho and everything fast, so many ngiyiHarare. No, imizwa kumelanga lisebenze kanjalo. Ungaze kuliphilize, for an example, ngaya emakhelwane lapha eSouth Africa awumelanga uzwe epitoli ukuzwenza amaphepha eJohannesburg enza amaphepha so lami ngithi kumele amaphepha enzwe at my region lapha engikhona district level
umhlangano wanamhla ungenwe ngabo zohlula ukhetho abaguqila okwaba ngumongameli wakele Mozambique umnumzana Joachim Chissano imele isithu 7 iseHarare nginomnelo zindlovu
kuzenjalo elezimapolitics elivimbe usikwicamfundo Stephen Khan wakwelebhritani obefisa ukwethekelela elizweni leli umabhalani kahulumente obona ngokwethulwa kwemibiko umnumzana Nick Mangwana uthi uKhan umiswe esanda kungena elizweni wehlule kuchasisa ukuba udingani kubikwa ukuba lokhu esezandleni zikahulumende emagcekeni endizamtshina eRobert Mugabe International Airport sehlulekile ukukhuluma laye ngodaba lolu kanye labasesigodlweni seBhilitane eHarare silokhu sikudaba olufanayo ikomishini elawula ngezokhetho iZimbabwe Electoral Commission iqale namhla ukuvula indawo zokuvotela kobulawayo lapho bafake okuzasetshenziswa ekuvoteni kukhetho oluzaqhutshwa ngolwesithathu lokhu kwenzakala endaweni ezijeneyo elizweni lonke u-Anastasia Ndlovu usipha lolu daba
iZimbabwe isifike esibangeni esiphezulu sokulungiselela ukhetho oluzayo iZEC isilungisa indawo ezichiyeneyo okuzaqhutshelwa khona ukhetho lolu kukhangelelwe ukuba kuzakuba lendawo zokuvotela ezedlula kancane inkulungwane ezilithumi lambili i-12,370 elizweni lonke iZimbabwe Electoral Commission ithi sebedinde amaphepha okuvota edlula izigidi eziyisikhombisa 7.1 million kulabantu abedlula kancane izigidi eziyisithupha lengcwenye 6.6 million ababhalisele ukuvota ngolwesithathu abakubandla elibusayo bathi izandla seziluma umnumzana kudakwashe Musanga okhokhela inhlanganiso edlelana lebandla lezanu PF Forever Associates Zimbabwe uthi inhlanganiso yabo isithumele abazahlola ukhetho endaweni ezichiyeneyo
Sebesinabantu ababesincedisa nje phandle befake i-desk yabo 300 meters away usuka ku-polling station lokho okukhulunywa khona ngumthetho ukuthi siyavunyelwa ukuthi sifake i-desk yethu sikhangele nje ama-statistics ethu ukuthi abantu bethu esebakhombisayo ukuthi bevotele iZANU PF bangaka ababuyileyo
amalungiselelo okhetho ahamba kuhle kuzo zonke indawo zelizwe isakhamuzi sakobulawayo umnumzana Gift Moyo osesigabeni sephelandaba chabalala uthi uluhlu lwababhalisele ukuvota alukabi khona
hayi nawumele ngivotela eChabalala preschool bazinyamangana amabizo lokho angabi khona angikwazi ukuthi kwenzakalani
ngesikhathi kuqhutshwa ukhetho lolu kulenhlanganiso ezizimeleyo lazo eziyabe ziluhlola enye yazo iZimbabwe Election Support Network emelwe kobulawayo ngumnumzana Thembelani ube
ti ama polling stations amaningi esike sahabhoda nje sikhangela sifica ukuthi imaterial sebeyitholile ama polling officers akhona ama police officers ayiwakhangela ukulondoloza lezo mpahla ezikuyileyo akhona
kusenjalo kulabanye abahambe emthethwandaba namuhla abagoqela umnumzana Musa Kika oweZimbabwe Human Rights NGO Forum umnumzana Arnold Tsunga Okweyinye njalo inhlanganiso elwela ilungelo loluntu labanye abaliswe yiZEC ukuba bahlole ukhetho lolu bafuna ukuba ingcenye yabahlola ukhetho lweZimbabwe bazabuyela emthethwandaba kusasa ngimele umsakazo weStudio 7 ikobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu
Abasakhulayo bathi abesabi lutho njalo baledlabuzane lokuphatheka ngokugcweleyo kukhetho lokudinga umongameli amalunga edala lephalamende kanye lamakansila ngolwesithathu kubika uTaboka Ncube
Intsha ithi iledlabuzane lokuba phakathi kwabantu abazakhetha inkokheli zelizwe ezigoqela abatsha abadinga ukuvotelwa ezikhundleni zamakhansili lakuphalamende usithabile Gandhi osezimnyama emangwe uthi intsha izasukuma ngobunengi ngolwesithathu
ulutsha lukhululekile
Lokhu kubangelwa ukuthi amaphathi ahlukeneyo abhoda ngezindawo lezindawo ezichiyeneyo bengancindezelwa bekhululekile ukuthi bakhulume lomphakathi ezigabeni ezehlukeneyo. Ulutsha taboka baledlabuzana. Ikakhulu abaqalayo kwezokhetho esithi ngama first time voters.
Umlungisi Janeiro owebandla le Citizens Coalition for Change eWanga Central uthi abasakhulayo balenjabulo enkulu ngenxa yethuba lokuvota abalitholileyo, uthi baza kuyavota njalo bavikele ivoti yabo.
Siyajabula, siyathokoza the outcome esiyibonayo for these elections from the previous elections aka 2018. Khathesi kutshengisela ama youth amaningi abambene and atshengisela ukufuna inguquko and abaningi baphume ngobuningi babo siyaregister ukuvota because they want change.
UMoses Langa ongumgcini sihlalo wabasakhulayo bebandla lezano PF eZansi eMandebeleni uthi abasakhulayo abala kwesaba njengoba kungeladlakele olwenzakalayo.
Sikhangele vele ukuvota and sivote ngamanumbers kakhulu and if ungakhangela amanumbers ethu abajesileyo ontanga bethu baningi and ungakhangela futhi kuma-meetings rallies zethu esiwayenzayo around the province ezadresa ngomongameli ezadresa ngama-leaders amanye abontanga babuya ngobuningi babo ukutshengisela kubana bathakazekile kakhulu ibandla lethu lezanu-PF and siyakwazi vele ngokhetho lolu sizanqoba siye phambili.
Ekhuluma le Studio 7 ekobulawayo uRoba Fadzogava osekela ibandla le-CCC uthi loba abantu bengahlalisekanga bengazi ukuthi kuyini okungenzakala ngalesi sikhathi sokhetho intsha ezinikele ukuphatheka kulolu khetho. Abasakhulayo abazavota ngobunengi ngolwesithathu. Ngimele iStudio 7 ngiseWashington DC, nginguTabo Kancube.
Phambi kwakusasa eleZimbabwe lizaqhuba ukhetho olukhulu olwama-harmonized elections abephithizela amabandla ezombusazwe egcwele indawo yonke. I-Studio 7 iqhubekela phambili isizwa uZulu ohlala ezigabeni ezijeneyo ukuthi ukhala ngani njalo abafuna ukumela izigaba lezi bathini. Asizweni ukuthi intatheli ezindaba ye-Studio 7 u-Ezra Jesus Panda uthini nalaba akhulume labo.
Isigaba seBulawayo North sesisikhulu kwamagama kulandela kwenziwa kwemingcele emitsha eyadejwa yiZimbabwe Electoral Commission. Abahlali balendawo bahlutshwa ngokuthiyeneyo. Unkosikazi Felicia Dube ohlala eKingsdale uqala ngamasela.
Sithwele nzima kakhulu lapha eKingsdale silodubo lamasela abasithwalise nzima sivuka sitshontshelwe izinto. Amasola bayathatha besifisa ukuthola uMP ongasincedisa sisize kulolu dubo esikhanyelane lalo.
Kuthi-ke unkosikazi Mia Ndlovu ukhala ngokuswelakala kwamandla gesi mahachula
namfisa ukuthi sibe lamanzi lamagetsi iki impilo yangkhona ilo akula mali ufuna imsebenzi sithola imali sihambisa abantwana esikolo vele imali zangkhona ngani sithola kahle.
Amanzi yahlupha kulesi sigaba ehamba njalo nje. Unkosikazi Maria Munyoro uyakhala.
Nabaningi asila amajoji abanye bangcono bayafila kumajoji thini yathi vele ufake amapheli akwangu-4 1 week amanzi uyabunga sela.
Unkosikazi Naledi Ndlela ugcizelela amanzi kaMaria.
Singananzelela kakhulu nxa amanzi ebuya khona phana abantu basebefile ngesikhathi sona lesi amanzi abengcolile. Abantu basebefile ngoba besesaba ukuthi amanzi anjani azahamba. So sikhathezekile kakhulu ngendaba le yamanzi.
Ozamela ibandla leZANU-PF uMnumzana Nkosana Mkandla owayehlala eMelika kodwa waphenduka ekhaya uthi udubo lwamanzi luza liqedwa libandla lakhe.
I-constituency yeBulawayo North silama-neighbors anjenge-Barberfield. Amanzi ayahlupha kulamanye ama-flats vele ukuthi amanzi afiki phezulu. That's why in the past week besizama ukubanika i-relief kumezela mabhawuza. But into ezinjalo they are temporary solutions. Thina izanu PF sibuya nama permanent solutions. Njengoba ubona ukuthi singakhangela igwayishangani lake lesi ba completion ipipeline leyana iyadonsa iyabuya kunapha ngapha koBulawayo ingafika. Those are permanent solutions ezenzani ezizanika abantu koBulawayo irelief.
Umfundisi Frank Mhlanga we-United Zimbabwe Alliance uthi abantu abavotele yena lebandla lakhe ngoba abanye sebehluleka.
EBulawayo North abantwana ama-youth abalamsebenzi batshona besifa bebulawa yintshengu. Siza kuqeda konke lokhu njengombuso we-United Zimbabwe Alliance Party. Mina ngingu-MP weBulawayo North Constituency. I'll make sure ngizayenza ukuthi la siyangena abantu bathola inhlala kahle. Abantu baphile kahle elizweni bakhathele ngakho konke lokho bekusenzakala 43 years yonke le no 23 years yonke le kwangena futhi okunye abantu bakhathele lokuthi bavota futhi 2018 ukuthi awana la magama khona awayenzanga lutho.
Ozamela isizwe collection for change unkosazana mina endle Gumede uthi uzasebenza gadalala ukuthuthukisa ezemfundo lokufaka amapolice amaningi esigabeni.
Ngizakhangela ukuthi esigabeni sonke siyenelisa ukuthi sithole imfundo eafford depho abantu bethu ikakhulu lezi ndawo ku constituency ezidinga ukuthi sakhe ama government schools ngoba abantwana bahamba umango omude ukuthi bathole izikolo zikahulumende. Ezinye izigaba zethu azila ma police base aseduzane, kuza yakhiwa i police base ikakhulu emahatchula.
Asaziziyo zala nkomoni ukukhethwa lwa ngolesithathu namhlanje ilanga lokugcina lokukhankasela ukukhethwa kusemthethweni. Ngimele Studio 7 igama lami Ezra Chisa.
Siyangena kusigaba esilandelayo sike sikhangela esivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Amagqwetha kamnumzana Donald Trump wayengumongameli wakule Melika akhulumisana leziphathamandla zentilongo eFulton County eGeorgia ngokuthi uzahambiswa nini kuleyo ndawo njalo uzaphathwa njani njengoba engumuntu owayekhokhela ilizwe leMelika. UTrump labanye bakhe abafika phose amachumi amabili bethethwa amacala okuzama ukuguqula impumelelo yokhetho olwaqhutshwa ngomnyaka ka-2020. Bakhala abazali abalabantwana abalesipho se-cerebral palsy abathi kunzima okumangalisayo ukubenzela konke abakufunayo. Abezempilakahle labo bathi loba kunjalo balakho ukuphathwa ngemfanelo abantwana abalesifo lesi, kubika uMark Peter Ntambe.
Odokotela bathi isifo se-cerebral palsy sibangelwayo kungathuthuki kuhle kobuqhopho ebantwaneni okwenza abadlaso behluleke ukuhamba bengasekelwanga. Uphenyo olwethulwa ngucamfundo Edfinken Flagan labanye bakhe ngomnyaka ka-1996 kugwalo abaluphanyayo ke enkundleni yengxathi zezempilakahle eye-Semantic Scholar lwaveza ukuba abantwana phose ababili phakathi kwabazinkulungwane balesifo lesi semaphandleni ke eZimbabwe. Beveza njalo ukuthi abafika phose abathathu lengxenye phakathi kwabazinkulungwane batholakala ke emadolobheni balelesi sifo. Abantwana balesi sifo bathi bathwele nzima ngoba kwesinye isikhathi kuyabasinda ukubanakekela ngendlela edingakalayo njengoba bedinga ukuncediswa ngakho konke empilweni. Unkosikazi Lindwe Siziba ngomunye olomntwana olesifo se-cerebral palsy.
Ukuhlupheka kwethu akupeli ngoba noma izihlobo sebesilothi lethu umntwana wakho lo okhasayo ukuthi babe sebemkhipha amaphampa babe sebemenza babona ungumsebenzi onzima and abamkhawunti futhi kulo muntu.
Unkosikazi Siziba uthi kuyabiza esikhwameni ukuba lo mntwana olalesi sifo.
Impilo yomzali ole umntwana ole-cerebral palsy inzima. Very hard. Imashale zathi sepha kwangela khona phona sukhangelena kodwa labanye abantwana futhi abafuna ukuthi ubabone.
Umnumzana Time Baluwa umqondisi we-Lush Zimbabwe egcina abalelisi simo se-cerebral palsy, isimo se-autism lesimo se-Down syndrome uthi sebebone ukuthi indlela enhle yokunakekela abalezimo ezinje ngeyokuhlalisana labo lokusebenzelana labo ikakhulu besezindlini.
Live together with them.
and include them meaningfully in every
lingaphongi ukuhlala labo kuphela kodwa libanikeza ithuba kungaba endlini emsebenzini lakunhlanganiso ezijiyeneyo bambe lani ndawonye la
othe kuqhakathekile ukuba bethole uncedo lwetherapy lokunye okungabasiza.
Yes, like Zimbabwe we've got occupational therapists and physiotherapists.
Silama occupational therapists lama physiotherapists asebenza engena la kuZulu kuhlanganisela emizini efana le Glenora eZivaresekwa eMbare Marbrain lezinye
osakhulayo uEsnard Phayathi uthe ngozwelo alalo wakubona kufanele ukuthi asebenzele abantu abalezifo lezi ephathisane labo noma kungela nhlawulo.
I noticed that and realized as well that they were
ananzelela ukuba abanye babo babecina bechiya izifundo zabo abanye njalo behlukumezwa ngazitshela ukuthi lami ngingaphathisa.
Unkosazana Chipo Msoro oyi occupational therapist uthi kuqhakathekile ukuba abalezifo ezinje befundele ukwenza konke abakufisayo.
So this includes activities of daily living.
Sinikeza i community based therapy nokufundisa abe home based care labazali babo ngendlela zokubanika i therapy ngekwabo belapho abahlala khona.
Inhlanganiso yeLush Zimbabwe inceda abantu abaningi abalezifo lezi. Ngiyimele iStudio 7 Harare, nginguMark Peter Ntambe.
Amabandla amakhulu ancintisa kukhetho olukhulu luzaqhutshwa ngolwesithathu athi aselungiselela ukuvotela amakansela amalunga edala lepalamende lomongameli. Kubika uNokuthaba Dlamini oseVictoria Falls eMatabeleland North.
Unkosikazi Sethulo Ndebele okubandla le-Citizens Coalition for Change CCC ngomunye wabamelele ukhetho lolu.
Siyabhoda abantu bakhala ngemsebenzi ukuthi khona labo bese bekhathele egoli kabahlalanga kuhle. Bafuna ukuthi khona bathole imisebenzi khona lapha ezibhedlela. Kuyaswelakala ngitsho le ambulance uze kuthiwa kuqala kufunakala imali eyokuthi ikususe etholotho ehospital ikusa empilo. Thina njengebandla le-TPC sithembisa impilo for umuntu wonke, sithembise imfundo for umuntu wonke ofanele ukuthi ngabe uyafunda.
Umnumzana Richard Moyo, umgcini sihlalo webandla lezanu PF esabelweni seMathebeleland North, uthi sebegqibile umkhankaso wokhetho oluzayo.
Sebemele kuphelana la ama-days kusukela kusasa babe ku-deploya ukuthi ama-polling agent elala ekuma-stations kusasa ngoba ama-stations ethu avulwa ngo-7 ekuseni nge-Wednesday. So ufuze belala sebekhona, I think they will be deployed by izeki lama-parties be-deploy abantu abazabamela kuma-stations angkhona. Otherwise konke we are more than ready and siyasuthiseka ukuthi sesakhuluma labantu, abantu basithembisile ukuthi they will vote resoundingly for ZANU PF.
So oncintisa ukumela uZulu edalele ephalamende eWange West ekubandla le-MDCT umnumzana Somveli Dlamini laye uthi sezingabotshwa.
Kuma-polling agents fakile ama-polling agents indawana yonke nje ye-constituency ngaphandle kwendawo ezilutshwana ezinzima ukuthi siyefinyelela kizo. Njalo asenelisanga ukuthi sifake ama-polling agents wonke adingakalayo ngenxa yezizathu ezithize kusukela kuma-resources kusukela njalo lekuhambeni amanye ama-constituency ama-polling stations akhatshana.
Ozancintisa eWange Central ekubandla le-TCC umnumzana Daniel Molokele uthi sebelungiselele umsebenzi omkhulu.
Umsebenzi wethu ukhankasa uhambe kakuhle, akuzange kube lokulwisana kumbe udlame. Ngakho-ke siyakubonga khonokho ukuthi lapha eWange kulokuthula. Ama-polling agents lawo so far sibhizi ngomsebenzi wokuthini siwa-deploye, konke kusahamba kakuhle, akula ma-complaints.
Abantu abedlula kancane izigidi eziyisithupha 6.6 million babhalisela ukuvota kukhetho lolu. Ngimele iStudio 7 ngiseVictoria Falls nginguNokuthaba Dlamini.
Omanje sike sizwe ukuthi abantu bathini ngokhetho olukhulu oluzayo eZimbabwe.
Ibizo ngeke Witness Dube engathi engu sosiba kwezokuphumiswa kwemibiko kubandla le-MDC. Okwamanje nje sengililunga le-ZANU-PF elingela okuthile engathi ngiphiwe ukuthi ngikwenze ngaphandle kokukhampenela ibandla le-ZANU-PF. Bakithi engikubone ku-ZANU-PF kumarali angu-6 engiwahambileyo kungitshengisele nje ukuthi ku-opposition hhayi kusasemnyameni kusakumnyama bambile, ikhatshana kakhulu i-opposition ukuthi ibe ngakwanisa ukuthi ibuse ilizwe yenze ngcono kule-ZANU-PF. Ngoba ungakhangela inhlelo ze-ZANU-PF indlela okuhlelwa ngayo amarali, indlela ibandla lakhona elihlele ngayo indlela elibeka khona sobala inhloso yalo esingathi iagenda ebantwini. So akungeke nje kwafa kwenzakala eZimbabwe ukuthi abantu babone ibandlela ezantuyo sekuphumile embusweni, ngoba lenza kuhle kakhulu, liyabeka inhloso zalo kuhle. Ubukhokheli balo buyakwazi ukukhulumisana nabantu, kanti njalo buyakwazi ukugcina abantu, kanti njalo bulombono oyakude ukuthi kungasulo daba lama-sanctions lolu Zimbabwe ngabe ngelinye ilizwe elimangalisayo elabantu abaphila impilo ecwebezelayo.
Nginomthandazo esizalwane saseZimbabwe sise India. Ngithemba wonke umuntu ukhathele. Wonke umuntu ukhathele, ngiyathemba ukuthi o-overseas, osekhaya, osebenzayo, ama-teacher, ama-nurse, nabo bonke abantwana baseZimbabwe abasebenza nabangasebenziyo. Ngitsho ney'ngane nje nabantwana sebekhathele ngomumo oseZimbabwe up to date. And ngiyathemba ukuthi sonke nini siyakwazi ukuthi ukuze sitshintshe isimo lesi esisekhaya kufanele senze into eyi-one. Kufanele siphumene sonke ngobuningi bethu siyoyenza utshintsho, siyenze umehluko. And ngiyakwazi ukuthi iningi lethu lizathi akuyarigwa noma singavota akwenze umehluko, try at least indoda ifizamile. Zama ukuyowenza umehluko, noma kungayehlula nje, noma kungayehlula uyabe uziqhenya ukuthi uzamile. Ubazamele abantwana bakho, ubazamele abazukulu bakho.
Khetho ukhulumayo u-Energy Mtoti bavulelwa amacala kodwa lanamhlanje abazange bebotshwe. Njalo siyabona kulo kunqatshelwa kwentathela izindaba ezifana lo Chris Maroleng wakwele South Africa osebenzela iphephandaba elizimeleyo ngentathela izindaba ze-Studio 7 okungekho emthethweni konke khona lokho ukunqatshelwa kwentathela izindaba. If ukhetho kuzokuba lukhetho olukhululekileyo, kumele intathela izindaba zivunyelwe zithaphe nazo izindaba, nothi sibone laba abayibo abo lobudlelwano lokongameli kuba basebenzela amaphephandaba kahulumente kuyibo abavunyelwayo. Njalo kukhona okwenzakeleyo i-postal voting lapho sibone amapholisa bephoqwa ukuvota phambi kwabakhulu babo. Okungekho emthethweni kanjalo siyazi ukuthi ivoti yakho, ifihlo yakho, and abamabandla aphikiswayo bengavikelwanga ukuthi labo sekusenzakala i-postal voting ukuze bethumele labo ezabo imhloli. Yikho engubonayo mina ukuthi ukhetho impumela yalo ivele izaphikiswa ngabaningi. Akusoze kube lukhetho olukhululekileyo ngoba umthetho le mthethwandaba akusebenzi ngokufanayo.
Ye, laba ngabanye abasithumezele amazwi abo khonaba bekhuluma ngezokhetho. Sike singene-ke ku-Facebook yethu VOA Ndebele, liyakwazi ukuthi kumele lenzeni sonke isikhathi. Ingakhohlwa njalo lokuthi phela kumele lithande ipheji lethu, thande kakhulu kwenze ukuthi ungene uhlale ukukhangela ukuthi kulani. Ulakho ukuthi uphoste njengabanye abaphostileyo lamhla-ke, sibone-ke ukuthi kulobani. Fred Nyoni uthi kawini undoda kawe wini emakhaya phela uthamisa bakithi, ngoba emadolobheni siyakwazi ukuthi i-game over kodwa emakhaya lapha kungaba nzima. Kuzobuya-ke uPhesi Chimbe uthi hhayi bakithi elibusa ibandla leli selisithwale lisenzima, akube lo tshintsho kwele Zimbabwe. Kuzobuya njalo loBrian Nkosi uthi ngangene umfana ngangene asivoteni sibone ukuthi sikungenzakalani. So uzobuya-ke uLuckness Mdluli, uLuckness uthi kade sike ngikukhumbuza kudala laphana, on your marks, get ready, go, we are ready, Zimbabwe. Kutsho njalo ubhale ngesilungu lapha-ke, liyavunyelwa ukuthi libhale phela nangesilungu nxa lifisa, kodwa phela kukhona ikhasi lesilungu. kuzobuya njalo umambo ezibusiso uthi can't believe ukuthi kusasa sibili sabe sile Zimbabwe entsha nxa sokungene umuntu omutsha. Siyakuzwa khona ngapho-ke izibusiso mambo kulabanye abahlekelelayo khonapho bafaka phela okukikiki esibaziyo sonke ye kodwa sesifika-ke phela emaphethelweni. Lingakhohlwa phela ukuthi kule live talk namhlanje sabe sixoxa ngokhetho olukhulu oluzayo. Sokhetho lolu luyaqhutshwa ngolwesithathu ye so singakagqiba uhlelo lwethu sike sikhangele-ke okuningi olubhalisayo-ke ngumthembo sithemba ukhe sidube lilale ngiphelele isikhathi. Siyabonga kakhulu.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kustudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
apo tinokupai nhau muririmi rweshona
Lilani
murara zvakanaka muri yeZimbabwe.